vachitaura nestudio 7 kumuzinda weAmerica mukura anoona nezvekubatsirwa kwevanhu vanenge vapinda mumatambudziko kuusaid vajason taylor vati kunyange hazvo vari kushanda nemamwe masangano mukugadzirisa migwagwa pamwe nekuvaka zvivakwa zvakaparadzwa pari zvino vari kunyanyokoshesa zvakanyanya kubatsira nezvinhu zvekudya kuitira kuti upenyu husarambe huchirasika.
USAID is prioritizing life-saving response in this case, which doesn't necessarily...
USAID iri kunyanyokoshesa zvakanyanya zvinhu zvinobatsira upenyu pari zvino. Zvisinganyanyosanganisira kuvaka zvivakwa, asi kune vamwe vanogona kubatsira hurumende mune izvozvo. Asi zivaiwo kuti seUSAID tagara tine zvirongwa zvekubatsira budiriro yemunzvimbo idzi.
Vataylor vati dambudziko rakawirwa nevagari vekumanikaland rakakurisa zvekuti hurumende yezimbabwe haigoni kugadzirisa dunhu iri vari vega pasina rubatsiro. Vataylor vati vakashanyira dunhu remanikaland nechikopokopo cheworld food program kunova kwavari kuisa mari yerubatsiro vakatiwo chakanyanyovavhundutsa kuona kutambudzika mupfungwa kwevanhu vedunhu iri. Vati vana vavakaona vanga vasina mufaro. Vati zvakakosha kuti mushure mekunge vanhu vekumanikaland vabetserwa nezvinhu zvakadai sezvekudya nekuvakirwa dzimba vanofanirwawo kuzobatsirwawo kuti pfungwa dzavo dzigadzikane. Vataylor vati vari kuchimanemani nechipinge havana kuona pamwe nekumbosangana nevagari vaiti havasi kuwana rubatsiro nekuda kwebato rezvematongerwo enyika ravanotsigira. USAID yatiwo ine unyanzvi hwekudzidzisa vanhu vemuzimbabwe kuti vakwanise kutarisa muchadenga kuti vaone kuti madutu mupengo anokwanisika kuitika riini uye achibva nekupi pamwe nematanha vangatora kudzivirira kuparadzwa kweupenyu nezvinhu kana hurumende ikavakumbira. Kubva zvaita dutu mupengo recyclone idai, America yabatsira Zimbabwe nemari inoita mamiriyoni maviri ane mazana matanhatu ezviuru zvemadhora. Zvichakadero, hurumende, United Nations nemasangano akazvimirira nhasi vaparura urongwa hwokutsvaga nechimbi chimbi mamiriyoni makumi matanhatu emadhora ekubatsira vakawirwa nedambudziko recyclone idai. Zvinofungidzirwa kuti vanhu vangangosvika zviuru mazana matatu vanoda rubatsiro kudunhu remanikaland uye pavanhu ava zviuru zana nemakumi maviri nezvipfumbamwe vari vana vadiki. Mumatunhu mapfumbamwe akavhiringwa necyclone idai mune zvikoro zana nemakumi matatu nezvipfumbamwe zvakaparadzwa izvo zvakasiya vana vechikoro makumi mapfumbamwe zviuru vasina pekudzidzira. Hurumende inoti vanhu vanodarika mazana matatu havasi kuzivikanwa kuti varipi uye mazana matatu nemakumi mana nevana vakafa mutsaona iyi. Huwandu uhu hunotarisirwa kukwira. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Rutendo Mawere.